Mangwanana kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanana nhasi uri musi wechitatu chikunguru 4, 2018. Makateerera muStudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mubatanidzwa wemachechi weZimbabwe Council of Churches unoburitsa gwaro rezvavakawana muongororo yavo pamusoro pezvinofungwa nevavhoti pamberi pesarudzo. Varume vaviri vanosungwa nekumiswa pamberi pedare kuAirport vachipomerwa mhosva yekubvarura mapepa ekutsvaga rutsigiro emutungamiri wenyika, uye vari kumirira ZANU-PF musarudzo dzemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Tichakupai zvakabuda kumitambo yeFIFA World Cup yakatambwa kuRussia nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mubatanidzwa wemachechi weZimbabwe Council of Churches wakaburitsa zvavakawana muongororo yakaitwa pamaererano nepfungwa dzevavhoti pamberi pesarudzo. Gwaro iri rinoshedzwa nekuti Election Report and Bulawayo Ecumenical Election Covenant. Gwaro iri riri kuparurwa mumaguta akasiyana-siyana munyika. Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mutata, vanoti ongororo yavakaita yakaburitsa zvinhu zvakawanda uye inoratidza kutsamwa kwevavhoti avo vavanoti vaneta nekuona vezvematongerwo enyika kana nguva yekutsvaga rutsigiro chete yasvika. Tanonoka wandi weStudio 7 aita hurukuro naDr. Mutata pamusoro penyaya iyi.
Taida kuti tiunderstand maperceptions evanhu vari kuenda kunovhota. We see that actually vanhu vakawanda vakaregista kuvhota kudarika 2013. Saka vanhu vakawanda vakanyoresa kuti vanoda kuvhota. Ndofunga zvimwe zvaiva zvine chokuita nyaya yekuti shanduko yakaitika muna November muna 2017 yakapa vanhu pfungwa dzokuti ndofunga pano mukana wokuti tingava nenzira yekuti tingasarudza utungamiri pamukana watawana uyu wekuregista kuvhota. Kwozoti makampeini akawanda akaitwa nemaorganizations akawanda zvichinkludawo machechi, kudanzira kwavakaita nokuudza vanhu nenyaya yekodzero yavo yekunovhota, maybe zvakaitawo kuti vanhu vakawanda varegista.
Zvimwe zvamakawana muongororo iyi zvakaita sezvipi?
Pane kuona kuri kuita vanhu vakawanda kuti pane musiyano wekuti vanenge vavhotegwa nevanhu vanenge vavhotera. Panoita sokuti panoshaya kuzvidzana kana maelections apera. Ndoimwe nyaya yakabuda muresearch yatakaitai. Vanhu vakawanda vanotiwo tinoona mapoliticians edu panguva yemacampaigns, panguva yemaelections. But kana zvangopera hatichavavoni, tozovavonazve kana nguva yemaelections mamasvika. Nyaya yechitatu imwe yatakaona ndeyekuti vanhu vane pfungwa dzokuti vanhu vanotsvaga kusarudziwa vanoita sokuti chinhu chinovasunda zvikuru inyaya yemari, kana kuti nyaya yekuti vangaona mikata yekuti vafume. Iyi inyaya yakabuda zvakanyanyisa paresearch iyi. Iyi research inotiratidza kuti at the moment demokrasi yedu iri chiri shalo zvikuru, vanhu vanofila kuti vanoshandisiwa nemapoliticians.
Gwaro reongororo iri rakatobudiswa here uye vanhu vangariwana kuti vaverengewo here?
Takatoibudisa, yakadoregistiwa, inotova negwaro rokuregistwa yatingati ISBN number iya.
Saka zvamakawana izvi mozviendesa kupi?
Pamalaunch atiri kuita maresearch aya tiri kudanga mapolitical parties akawanda ese. Actually we are really impressed nekuparticipata kuri kuita mapolitical parties.
Vanga vari munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mutata, vari parunare muHarare natanonoka wandi weStudio 7. Ya dare ra magistrate muHarare nezuro rakapa vamwe varume vaviri mukana wekubvisa mari yechibatiso mushure mekunge vasungwa kuairport pedyo neHarare vachipomerwa mhosva yekubvarura mapepa ekutsvagarutsigiro evachamirira ZANU-PF musarudzo dzemutungamiri wenyika uye vari mutungamiri wenyika vaemasino Munangagwa. Vaviri ava vanoti vaPeter Bizare navatatenda kamutungunde vanogara kuairport uye vakasungwa nemuvhuro vachipomerwa mhosva yekutyora mutemo weElectoral Act Chapter 2. Vaviri ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa vari kumirirwa nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights anoti Vanobo Chinanu namuzvare Idaishe Chakomba. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata valizwe Jamela vanove rimwe remagweta anoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Maallegations aripo ndekuti kuri kunzanzi pavaisa maposta avo pashops kuairport vakaita deface avakawana aripo. Saka maringe nemutemo weElectoral Act ndiwo mhosva yavakasangana nayo kuti vakaita deface maposta emarival political parties pavaitrai kunama avo emunhu wavari kusapota.
Saka ivo vari kuti kudii?
Ivo vari kuti ivo havana kumboita zvinhu zvakadaro, vakangonama voravo raingova panext oniraivapo. Chiri kungoitika ndechekuti vanhu vakazonge vari kuvapomera mhosva anongova mapolitical rivalry, vanga vasingadi kuti ivo vaisewo mapolitical posters panzvimbo iyoyo vachida kuti ravo iro ravakaisa ringogara riri veka.
Saka vaenda kudare here?
Vaenda kudare uko vasvika vakanopiwa bheu yekuti vabhadhare bheu ye$20 nyaya ikazopfuudzirwa mberi kusvika kuti yozotongwa zvoonekwa kuti chaisaizvo chii chakaitika umboo hwaakuitwa pamberi pedare.
Idzi inyaya dzakawanda here dzakadai dziri kunzwa kumahofisi enyu kana kuti idzi ndo dzekutanga iko zvino tatarisana nesarudzo?
Kana tichitarisa nesarudzo dzakapfuura pari zvino inyaya dziri kuitika apo neapo tiri kuzvinzwa pane zvakamboitika zvakamboitika kunoton neizvozvi zvaitika iye zvino handingati dzakanyanyisa kuwanda zvadzo bati zviri kuitika apo neapo uye dzimwe dzacho nyaya dzacho dzinogona kunge dziri nyaya dzinenge dzichiitika pavanhu vanenge vachinetsana handingati maintraparty squabbles wekuti mumwe munhu akatanga ari mubato ndokubva azonokontesta ava independent vaakunetsana vega zvokuti kuti nyaya dzacho vanogona kuzongodzigadzirisana vega pachavo.
Asi tichitarisa mutemo unoti kudii panyaya dzinenge dzakadai?
Aiwa mutemo ungori pachena Blessing kuti hazvibvumirwe pamutemo kuti udestroye kana kuita deface maposta kana kuti material inoshandiswawo nevamwe kana vachikambena, nekuti munhu wese anobvumirwa ka kuti aitewo makambeni vavo vachishandisawo kuda maposta kana zvavanoshandisa. Saka kana kuri kuti munhu anenge azviita mutemo hauzvibvumiri, asi tinoonekwa ndechekuti sometimes unogona kuzongonzi ndiwe kana nyange usiriwe nevanenge pamwe vane chinangwa chavanenge vanacho. Saka kuti nditaure hangu chaizvo ndosaka ndandichiti kuti nditaure chaizvo zvakaitika, aiwa ndingange ndava kumanyira mberi. Chine chongodiwa ndechekuti tinyatsonzwisisa kuti umboo hwacho hwakambomira sei, kuti mativi ese akutura umboo pamberi pedare chii chichazobuda. Asi mutemo iwo uri pachena zvavo, kuri kuti kana damba raposta remunhu hazvibvumirwe nemutemo.
Asi vanhu vanozvinzwisisa here vaJamela? Nekuti vanhu vanombochema chema kuti mitemo yacho yesarudzo iyi dzidziso dzacho hadzinyatsoitwe zvakakwana.
Ndo panowanzotaurwa ipo paya kuti kana takatarisa maringe nenyaya yedzidziso dzesarudzo, vheki inofanira kuona iyo kuti vanhu vese vadzidziswa nenyaya dzesarudzo vanyatsonzwisisa. Ndezvimwe zvezvinhu zvinongori pachena kuti vanhu vanogona kungokonana nenyaya yemaposta iyoyi mukusaziva sometimes. Ndo panepoda kuti vheki yoonawo kuti yaita step up.
Valizwe Jamela vanovegweta rinoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Nhengo dzeMDC Alliance dzinoti midziyo yadzo yadzinoshandisa kuti dziwane mari iri kupazwa nevanhu vanofungidzirwa kuti nhengo dzeZANU-PF. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Imwe nhengo yevechidiki vabatanai muvengwa avo vari kushanda kutsvaka rutsigiro rwemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa nakanzura wewadzi 13 muchinhoi vaBlackmore Nyangaira vanoti motokari yavo yaida kupiswa nevanhu vanofungidzirwa kuti ndeveZANU-PF. vamuvengwa avanogadzira nekutengesa butsu vanoti vamwe vanhu ndivo vakazodzimura moto wainge uchipisa motokari yavo yainge iine zvinhu zvavo. Vamuvengwa vanoti motokari yavo yakapiswa nenyaya dzezvematongerwo enyika sezvo vainge vakaisa mifananidzo yavachamisa nenhengo yeMDC Alliance muchinhoi vaPeter Matarutse.
Todoro utaro zvipura tasoni muta yekuti utobvira tobva kudzima moto. Ndikatokuinda zvikanza zvatikuona pana. Ndikatanwa iyi political issue bose. Mbwe senge iripo panzvimbo panjira. Sapa ana maposta ra Mr. Mataru. Sevanhu vanongwa nawo nezanu neMDC ndopa ndobvaona kuti anowo pato ipapa nhamba zvichizi zvitutse zvino. Ndopanaenda kupolisi kuchariisa akatanwa mosowo zvipota zvipota. Asa ipotika uisho.
Vamuvengwa vanoti mhirizhonga yave kuda kuitika inotyisa sezvo vanhu ava vachazoda kuparadza upenyu hwavo.
Panozotochikisa nenyaya yekuti hazoti vanhu varikuzvifunga sei nenyaya yekuti wakona munhu achitanga kuchipisa panowanira kuti mhuri rarame kureva kuti ramangwana acho anenge kudai omwe. Saka zvaizotochikisa zvinhu zvakaita seizvi.
Vamuvengwa vanoti mapurisa ari kuedza kuita basa ravo nemazvo sezvo ari kuserefeta nyaya yekupisirwa zvinhu zvavo nekukurumidza kudarika zvavaiita nguva yakare. Vanyangaire vanoti zvakaitika hazvina kunaka sezvo vanhu vachifanirwa kutsvaka rutsigiro pasina mhirizhonga kana kuvhiringidzwa.
Izvi zvaitika hazvina kumbonaka. Uyu muyuti wedu weMDC totarisira kuti wese ada kukampena kandidheti anofanira kukampena muno mupisifuli pasina kuchidzirana pasina kurwisana. Ende timu yangu iyi ndakagara ndichifamba naye ndichivaudza kuti isuo hative noizi kune vagara vaine noizi asi isu tirikuzama kuti tikampene zvine runyararo.
Chiitiko ichi chinoitika mushure mekupambwa kwenhengo yeMDC Alliance vaEdward Dzeka kuchinhoi nemuvhuro Manheru nevanhu vanofungidzirwa kuti masoja sezvo mumwe wavo ainge akapfeka nhumbi dzechiuto. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vari kukurudzira kuti munyika muve nerunyararo munguva yesarudzo asi kurudziro iyi inenge isiri kutambirwa nemwoyo wese nevanhu vemubato ravo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Arthur Chigoriwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makateerera kuStudio 7 tichitepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Muchikamu chedu chatinotarisa vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, nhasi tiri kutarisa mutungamiri weMDCT vaNelson Chamisa avari kumirira mubatanidzwa weMDC Alliance musarudzo yemutungamiri wenyika. VaChamisa vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vachitarisirwa kusangana nevamwe vari kukwikwidza musarudzo iyi vanosanganisira mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa naamai Joyce Mujuru wanotungamira batore NPP. Patricia Mdadigwa anotipanya enotevera.
Mukuru we Zimbabwe Democracy Institute, Dr. Petsai Ruhanya, vanoti vachamisa vane nhoroondo yeutungamiriri kubvira vari mudzidzi. VaRuhanya vanoti kuwaniswa kwavachamisa zvigaro zvakasiyana-siyana mubato reMDCT pamwe nemubatanidzwa weMDC Alliance kunoratidza kuti vane utungamiriri hwakanaka.
Vane nhoroondo yekuti vagara vari muleadership yevanhu, asi MDC ichitanga vanga vari mwana mudiki. Vakashanda nana Mushakabvu, vatangirai nana Matongo, vachikura vachibva muyouth, vachipinda munational organizer wemusangano, vachibva munational organizer wemusangano, vachizouya pakuita president wemusangano. Zvinoratidza kuti atori good leadership, atori good leader.
VaRuhanya vanoti nyika zhinji dziri kusarudza vatungamiriri vechidiki. VaRuhanya vanoti kukaitwa sarudzo dzejekerere, vanoona vachamisa vachikunda musarudzo yemutungamiriri wenyika.
So MDC ine capacity yekuti sarudzo dzikaitwa pachena zvisina chitsotsi, tichiteedzera bumbiro romutemo, tichiteedzera the standard guidelines on principles and guidelines governing democratic elections and the African Charter on good governance and elections. Vachamisa vanokwanisa kukurira muelekeni. Ani zvake anokwanisa kukurira zano. Nokuti hapana chiripo chiri pachena chokuti after 38 years dzokudzosera nyika musoneji. Munovhotera zano muchiti ite sei. Yakambotipa mabhilioni emadhora. Ikambopa vanhu mamiriyoni vanhu vakatangosura tangowo mamiriyoneya asikakwanisikana kutenga sweet. Saka ava vanhu vanovhotirwa kunzi vaita sei.
Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika, Dr. Bekezela Gumbo, vanoti vanoona vachamisa vari munhu akanaka kusarudzwa semutungamiriri nokuti havana rutsigiro rwemauto semutungamiriri weZANPF vaEmerson Mnangagwa. VaGumbo vanoti kusava nerutsigiro rwemauto zvinoita kuti vanhu vave vakasununguka munyika.
Hey, anogona kucontrola nevanhu because haana that military character like Mnangagwa. So vanhu vanogona kumcontrola kana vachiita zvavanoda in Zimbabwe. Vasina fear yemilitary unlike Mnangagwa. Kuti tichitaure makapabilities emutungamiriri asati asarudzwa. Tinenge tichitaura tichibhesa on mapromises ake. Because tiri kuona kuti mapromises ake basically ari kudhila nenyaya yetransform of public institutions first, because ndonya iripo muZimbabwe problem yatinayo ndema institutions e government and leadership kuti ama institutions aita chinonzi political decay kuora. So ano ma promises zake ndekudira nehori uripo ma institutions e government. So I think izozo zvinobatsira kakhulu vanhu kuti tigoita a democratic society.
Asiwo VaGumbo vanoti vachamisa vari kutadza kuumbiridza bato ravo reMDC sezvo vamwe vanhu vaive vari mubato iri vari kupesana navachamisa, vamwe vachipinda musarudzo vakazvimiririra mushure mekusawirirana namaitiro avachamisa.
But my witnesses ake anawo ndeyekuti ari kutadza kucontrola MDC. Ndirikuona ari kutadza kumaneja the transition MDC. Because tiriona kuti kubvira paakapinda pakatora pawo vanhu vari kutongobuda muMDC, macritical constituencies like mawomen vari kungobuda muMDC, macritical constituencies like Matevele and organizing secretary vari kungobuda muMDC. Though that is a weakness, anofanira kungova nemastrategies ekugadzirisa nyaya idzodzo.
Kweta uye vari muviri wekodzero musangano reHuman Rights Watch kuChamembe kweAfrica, vaDewa Mafinga, vanoti vachamisa vane chaunga chevatsigiri. Asiwo vanoti dai vari chipangamasano chavachamisa, vangadai vakavakurudzira kuenda kunosarudzwa kutungamirira bato kuCongressi, pamwe nekuti varemekedze kodzero dzevanhu nekuratidza kuti havadi mhirizhonga.
Asi dai ndaiva chipangamazano wavachamisa, ndaigona kuvayambira kuti ndaigona kuvabatsira kuti aiwa dei vakaenda kuCongress pavakatora masimba pekutanga. Vanhu vachibva kunhamo yavatsvangirai vaidei vakati handei kuCongress vonopuwa masimba ikoko ndo chekutanga. Chepiri ndechekuti ndaikurudzira vachamisa dai ndaiva chipangamazano wavo kuti vanyanye kusimudzira zvikuru sei mubato mavo nyaya dzekodzero dzevanhu. nyaedze kudzero dzemadzimai takaona kuti pakaita chibatabishi nyaedze kurovana kwevanhu vana mai kupe vana vamunzoro vachivhiringidzwa kunhamo kwavatsvangira nezvimwe zvakadaro izvozvo vaifanira kutadza zvikuru sei kuti havatozvibvumizwa chose nenzira yekukurumidza kudzinga mumusangano nharadada dzinoita mabasa akadaro ndo zvikuru zvandaivakurudzira izvozvo
nhengo yeparamende yemutare central vainocent gonese vanova nhengo yemdc vanotiwo utungamiriri hwavachamisa hwakanaka zvikuru sezvo vachida ramangwana renyika rakanaka
handinoona ndezvekuti tine mutungamiri ane zvipo zvake zvaakapuwa namwari ane muono wezviri kumberi munhu anoita kuti vanhu vemdc tiite manyukunyuku tichiona kuti tine mutungamiri anogona kutiendesa kumberi takasenza navo kubvira 1999 takazviona kubva vachiri mwana wechikoro kuti munhu ane njere dzinopinza tinotarisira kuti kana tichinge takwanisa kubudirira pasarudzo dzinotevera munhu achaita kuti tese vana vezimbabwe tiwane rugare tigare zvakanaka tichidya tichiguta pane zvanga zvichiitika mumakore apfuura zvakare vachamisa munhu ane rudo nevana vezimbabwe munhu anoratidza kuti ane chido chekuti nyika iende kumberi
sangano ravana chipangamazano reafro barometer rakaburitsa gwaro mwedzi wapera richiti dai sarudzo dzakaitwa munguva yarakaita tsvagiridzo vamunangagwa vangadai vakakunda musarudzo iyi asi zvisina mutsindo zvaizoita kuti paitwe imwe sarudzo kana kuti run off pakati pavachamisa navamunangagwa asi veruzhinji vanoti zviri pachena kuti sarudzo dzikaitwa nemazvo vachamisa vanogona kukunda vamunangagwa ndakamirira studio 7 muHarare ndini Patricia Mudadigwa
vagari vekumasvingo vanoti havasi kufara nekudzimirwa kwavari kuita magetsi nekambani yemoto yezesa vachiti muitiro wakadai wava kuvhiringa upenyu hwavo Gandri Maramba anotipa nyaya iyi
munzvimbo dzinogara vanhu vakawanda maswera musina magetsi zuva rose veruzhinji vachiti sezvo vari kuzvitengera magetsi magetsi haafanirwa kungodzimwa zvisina tsarukano mumwe mugari wemumusha wemajange muzvare Precious Manyoka vanoti kambani yezesa iri kuvaisa panguva yakaoma sezvo vari kuswera vasina magetsi ekushandisa mudzimba
kwatova kujairirwa chaiko chaiko nokuti ezvino magetsi acho tiri kuti haikuzvitengera ndozvidzisira ndega magetsi angu saka ndoti chedhingi inofanira kushanda papapa tichahwisisi zvavanoda kuti tiite vamenji vanoda kuti tidii ini ndee ndatenga magetsi angu ndechitoziva kuti mwedzi wangu unofanira kundiperera nemagetsi akati but kana vava kundiendesera magetsi zvisina notisa hazvishandi 5 days nozesa ndo chii ichocho
mumwe wemugari muzvare jini mutambe vanoti zesa haisi kuzivisa vagari kuti sei magetsi ari kungoenda zvisina tsarukano izvo zviri kuita kuti vagare vari murima
kana kutombotaura kuti magetsi anoenda nguvai kuti vatipewo notisi tisatenga zvinhu zvinoora mumafiriji edu magetsi anongomuka kusina vanozongokuudzai kusina magetsi vongotanga kusenda zvemameseji pawhatsapp pazive singachatobatsiri 5 days iko zvinoza topfuura kusina magetsi asi hapana kana action yavari kumboita magetsi ari kungoramba kusina zvinhu zvedu zvichiora
vagari vazhinji mumisha yemucheke rujeko pamwe nerunyararo west vanoti vave kutsvaga huni kuti vavese moto sevagari vekumaruwa amai jina poshai vanoti kuendeswa kwemagetsi kunenge kune chekuita nesarudzo dziriko vachiti bazi iri rinogona kunge riri kutorerwa mari ichiendeswa kukambeni nebato rinotonga
isitoona sekuti inyaya yeelection nyaya mari yachona yatiri kubhadhira magetsi yakutorwa ichiinda ichinoiswa kupati iri kutonga mari yedu yatakatenga magetsi mapreped mita yedu yakutorwa nemapata anotonga vachienda vachinoitisa makambeni avo kana iri election yacho ngaitichwa ichipera
vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano wemasvingo united residents and ratepayers alliance muzvare easter chimanikire vanoti kusaudzwa kwevanhu kuti chii chiri kukonzera kuenda kwemagetsi kutyora kodzero dzavo
isusu chinhu chinotirwadza ndechekuti zesa inongoenda and even iri fault ko kuzozivisa vagari its as if consumer hasisina basa ende vanovapa mari vachibhadhara magetsi havasisina basa tangobatwa nekuseri kweroko Because taifunga kuti sevagari taifana kungoudzwa kunzi kwaitika fault kwakati zvichatora mazuva akati. Bosi tinenge tenyama dziri mumafridge tine mabusinesses anoshandisa magetsi. Toita sei kana tirusirwuziya kuti aenderei iload shedding here ifold here tisina kuziviswa. Tinoda kuzivawo because ikodzero yedu kuziva.
Zeta inoti yazivisa veri zvinji pa WhatsApp kuti yakatarisana nedambudziko repachiteshi chayo chekutokwe mukosi uko nyanzvi dzemagetsi dziri kuedza kugadza dambudziko iri. Asi muzare chimanikire vanoti matoko abuda pa WhatsApp haana chinoratidza kuti ndeegzesa uye WhatsApp haisiyo nzira kwayo yekuzivisa vagari nezvedambudziko rakadai. Kunze kwekutadza kushandisa magetsi mudzimba vakawanda vachema nerekuti varikutadza kuona mitambo yeWorld Cup iri kuitwa kuRussia. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Munhau dzemitambo. Vatambi vechikwata chenyika chemutambo werugby chemasebles vakarara mugwagwa nezuro kuTunisia mushure mekutadza kuwana pekurara pakanaka sezviri muchibvumirano chemutambo uyu nevakaronga mutambo uyu veRugby Africa neTunisia Rugby Union. Chikwata ichi chiri kuTunisia kumutambo wacho weWorld Cup qualifier. Asi mukuru wesangano reZimbabwe Rugby Union vaAaron Jani vauza Studio 7 kuti zvino zvakazogadziriswa. Ngatinzwe hurukuro yavaita naIvan Zininga weStudio 7.
Takazowana dambudziko rekuti hotera yacho yavanga chifanwa kunogara yakawanikwa isingakodzeri nokuti mitemo yacho yetournament yati kutamba yaiti tinofanwa kunge tichigara muhotera ye 3 star. Asi patakasvika kwakare takaona kuti hotera yatanga tiinayo yanga isina kana ma-star chaiyo. Saka vakatadza kuti varare muhotera iyoyo kukozi magumbezi anga asina kuchena. Kura panga pasina kwaipisa panga kusina air conditioning. Saka vakatoona kuti zviri nani kuti tirare kunze kwehotera panzo kuti tirare muhotera nokusviba kwayanga yakaita. Saka vakazotitumira shoko kuti zvinhu zvaipa kuno. Patakazonzwa shoko ini ndakazobata nemutungamiriri weRugby kuAfrica ndikamutaura kuti kwaitika dambudziko kuno. Saka tichimuka makuseni akatumira vanhu kuti vaende vanogadzirisa nyaya yacho. Saka patazomuka hedu kumateni lezo nyaya yacho yange yagadzirwa. Takazopiwa imwe hotera yakanaka yakachena. Vakapiwa staff, vakapiwa mvura, vakapiwa zvekunwa. Saka zvinhu zvacho zvazogadzirwa hazvo ende vazotumira tsamba vachiti tine urombo nezvanga zvaitika izvi. Hameno kuti chii chakatibata asi tichaita uongororo tozotumira tsamba tichikudzidzisa kuti chii chakaitika.
Zvingataridze sekunge panga paine humwe ukiribidi here hwekuda kudzikisira morale yevakomana kuti pamwe vadyiwe.
Izvo zvagara zvinongoitika kana tichienda kunyika dzekumusoro idzo. Saka izvozvo zvatinoexpecta kuti zvinoitika. But tinofunga kuti by the time yatinotamba neSaturday makochi anenge agadzirisa kuti pfungwa dzevakomana dzive in the right place kuti tiwin again.
Avanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Rugby Union vaAaron Jani vachitaura vari parunare naIvan Zininga weStudio 7. Tombotarisa zvakabuda kumitambo yenhabvu kumakwikwi eFIFA World Cup kuRussia. England yakapinda mumakwata final yemutambo uyu mushure mekurova Colombia 4-3 mapenalty. Mune mumwe mutambo Sweden yakarovawo Switzerland 1-0 kuti ipindewo mumakwata final. Sezvongo yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mubatanidzwa wemachechi weZimbabwe Council of Churches unoburitsa gwaro rezvawakawana muongororo yaro pamusoro pezvinofungwa nevavhoti pamberi pesarudzo. Varume vaviri vekuAirport vanosungwa vachipomerwa mhosva yekubvarura mapepa ekutsvaga rutsigiro emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vamiswa mudare redzimhosva. England neSweden dzinopinda makwata final emakwikwi emutambo wenhabvu epasi rose eFIFA World Cup kuRussia. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokoneka nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemi, iri ndiri muWashington DC, ndikusiyamina Gift Dube.